Kumunga takapa neko. Kumunga takapa neko. Kumunga takapa neko. Muna ti uze ti virepo. Kumunga takapa neko. Kumunga takapa neko. Kumunga takapa neko. Tina mafen, nane mepoa. Banaga buda na po, banaga buda. Mwe munu alfa. Ndiri survivor.
Chipema kundona nchipiza. They be acting like Nova kapengwa ngendova ni class ngendindu kudziza. Mean these niggas are so intimidated by me, but ndinongo maintain as a winza. Hanzi uyu mugame tomburitsa, but funny enough andivo vakandipinza. Level rang ndongo ramba nchikwidza. I'm no longer a boy sagidza. Ndova nyararidza, ndozvibvanyangura, ndozvibharangidza. Pataridza ziva zvatangidza. Pati kutaura neche struggle, kutotaura good life yako. Patai kura maitamba music, pamwe taitamba namo.
Makaitwa sei, mnondituka mchindi shora, mchindi nyomba everyday. Nakaku tatsire, tatsire. Makaitwa sei, makaitwa sei.
Banaga buda na po, banaga buda, mwe munu alfa. Ndiri survivor.
Takatochi master skiri rangu harina kuchipa no. No shifonera ndiva fonere. Tell them sandi pipe no. Sabotage ya zo wanda. Ndoku saka ndazo jimba song. Ravengi vangu vaka toti oh. But apana chaka ndipa no. I struggle to deal with these people. Ondo ya vonde ye chipo ne chido. Kunchirumo kunchicha kuita semu zanga. Mbiri yangu embo ziri ye masanga. Samsoro ye mombe ndo gara ndipa nyanga. Vangu mbiri vaka tora kunganga. Vaitinda pera chanzo wako tinda tanga. Boys, I'm chatting up tanga.
Na mwari kwati, handiwa kwati. Ketaka smati, na nika tati. Gana levati, mkila kinsa. Asati wati, titi vishita, isiluminati.